handikuti taura hangu ndakamirira alliance ini ndiri mumwe wemapato ndakamirira bato riri mualliance iyoyi remdc saka nokudaro isuwo tiri kudarira zvinhu zvataurwa nevanenge vataura ruzhinji rwevanhu patakabva kusarudzo kumashure takanzi zvakangonakira kuti muite mubata pamwe mubatirane pamwe chete mukwanise kubvisa varipo ava asi maziso togona kunge tichiona zvakasiyana isu mumaziso edu takaona kuti chinhu chakanaka uye tiri kudavira kumashoko evana vezimbabwe kuti tiise pfungwa pamwe chete tigorwisa hurumende yezanu pf yadai kutitambudza ende kana munhu ukange usiri mutunhu chirega kuti chakashata chaunoti chakanaka ndechocho chaunenge uri machiri kana usimoti kwaiwoona kushata kwati nokuti iwo haumwe mukati macho saka toda kungotaurana kuti zvakaitei kuita mushandira pamwe kana takakanganisa titiudzaika patakakanganisa pacho nokuti varume vakuru vakaita sesu isu tiri kudavira shoko rakabva kuvanhu
vachiri mumhanzu tichiona mapishapisha ari kubuda mumapato ari mubatanidzwa munoona vachibudirira here nerwendo irwo
hazvigoni kuti vabudirire chokutanga pamapato ose avo manomwe iyawo zvazvinoreva ndezvokuti hapana rinonzi bato pamapato avo manomwe yawo nokuti ukaona vanhu vanomwe vuvungana vachida kukutsira bato rimwe chete izvozvo chete zvongoreva kuti aiwa havari kuita havo matope chokutanga ndofunga ruzhinji rwezimbabwe vofanira kuziva kuti vakatomborwisana pachavoga kuti isu tonzi mdc ani ivo rusara vonzi mdc ani izvo zvinongoratidza kuti hakuna kunge vanhu vanga vakaisa pfungwa pamwe chete vachiti ivo vanoda kubvisa zanu pf chinhu chokutanga uyezve kana chokupedzisira chichagara chiripo yatingati pachirungu alpha and omega ndechekuti zanu pf ina mapolicies anoita kuti vana vezimbabwe vabudirire vese izvi ndosaka purezidendi Mugabe vakaita kuchiprofita chokuti vanganzi ndandendu vagonzi mdc ani abcd zvese hakuna kwazvinoenda
vacho wai pindurai tinzwe
ndatoshamisikawo handina kuziva kuti mazi vane mavonero akadaro kuti vachiri kufunga kuti dombo rinobuda mvura kana pamakore makumi matatu namanomwe vamugabe vakatadza kugadzirisa upenyu hwevana vezimbabwe hatitarisiri kuti pazuva ranhasi vangabuda namasaramusi vakagadzirisa upenyu hwezimbabwe nokudaro toshamisika kana vanhu vari kuzanu pf uko vachidongorera poto dzevamwe nokuti isu toti kochenyu chiko pahuku yomweni madiko kurega nguri matiwedzerai munyu haina kusukira mvura ishoma chidzirai choshandirai tazvinzwa kochenyu chava chizvi kochiregai katibike ribve todya nemi musashira kusarira kumashure nyaya iri pano ndeyekuti mapolicies zimbabwe inoda kuvakwa pasa
vachiri mumhanzi mushandira pamwe uri kutaurwa uyu uri kuitwawo mune dzimwe nyika uchibudirira chii chinoita kuti mufunge kuti muzimbabwe hauzobudirira
hakuna zvinhu zvakamboita saizvozvo saka wisdom yavanhu vakare kare vakataura kuti mbevazhinji hadzicheri mwe naunoenda kure ndozvazvinongoreva chete chete tingada kupidigura tigodii kudini asi mbevazhinji hadzicheri mwena unoenda kure
vacho hai
ndongoshayiwa kuti ko vaita sezvemhazi yavo nokuti isu tiri kuti mapolicies avari kutaura nepane unemployment rate munyika neumbavha hwavapo ivo vari ngoti kwai zvakangonaka zvakanaka muzimbabwe mapolicies ticharohwa isu hatigoni kundoba semabiro anoita zanu pf isu tiri kuti tiri kuda kuvaka nyika ino ivo vachiri umhanzi avo mhazi avo tiri kuti kana vane njere dzavanoda ngavachiuya nadzo
vachiri umhanzi mapato ose ari munyika anenge angove nezvipoka zvipoka kunetsana kwamuri kuona kuri kumaalliance ndokuri kuitika muzanu pf tipeiwo pfungwa dzenyu
ivo ndozvavanofunga kuti ndozviri kuitika saka muchingonzwa kuchinzi kunongori nepati inonzi zanu pf chete chete hazvitombozofi zvakaita kuti tingazoparadzaniswa noumwe munhu uyo anoda kutoparadzanisa vanhu anenge achingodzingwa